Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera Nyamavhuvhu 3, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munyori mukuru wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanonzi vanogona kunge vakakuvadzwa itsvo pavakaitwa kafira mberi nevasori. Tichataura nemumwe mudzimai wechidiki ari kukwenenzvera ruzivo rwake muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Tichakupaiwo zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ari kumiririra vanhu vari kusungwa vamwe vachiitwa kafira mberi nevasori nemapurisa. Anoti munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere vanogona kunge vakakuvadzwa itsvo mukuitwa kafira mberi kwavakaitwa nevanofungidzirwa kuti vasori pavakabviswa mundege zvine chisimba nemusi wechina panhandare Robert Gabriel Mugabe International nevamwe vavo vatatu. Vanhu zana negumi kana kuti 110 vasungwa kubva hurumende zvayatanga kuita gadziriro yemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare. Masangano akazvimirira oga nemapato anopikisa audza Studio 7 kuti amira kuita musangano uye vakawanda vaenda muupoteri vachitya kupambwa nevasori. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti vane umbowo hwekuti pane vari kuda kukonzera kusagadzikana panguva yemusangano weSADC muHarare. Asi vanopikisa vanoti ndezvemugodzi matsuro. Bato riri kutonga pamwe chete nereANC muSouth Africa reDemocratic Alliance riri kukurudzira SADC kuti ibvise musangano uyu muHarare ichiti maberekera ingwe. Taedza kubata munyori mukuru weSADC vaElias Magosi, asi mutauriri wavo ati titumire mubvunzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaKelvin Kabaya tikatanga nekuvabvunza nezvavachere.
Robson Chere akarohwa zvavekuti vanachiremba vake varitaura izvokuti anogona kanga ari kuda rubatsiro rekuendeswa kuchipatara, otherwise anogona kuita kamusere matebhisi. Thenwo vamwe vake vakasangana nekubatsira zvakaitisika mupfungwa dzavo yacontinental torture nekuitwa zvinhu zvinotyisa nekuburutsirwa.
Matiwo vachere vanenge vasiri kunzwa zvakanaka vakwanisa here kuti vaonekwe naana chiremba?
Pavakasiya mudare musoro wechishanu musi waoga, dare rakazopiwa mutongo mushure mekunge Magweta akumbira kuti vachere vakwanise kuwanikwa naana chiremba. Nekuti dumburo remutembo rinotaura kuti munhu wose zvakanga ari musungwa nekodzero yekunge achionekwa nachiremba wake waanoda. Asi dare havi vakangoti vachere vaonekwe vana chiremba kuzvipatara zveprison and correctional services. Saka pari zvino tambozama kuti ana chiremba vake vari private vanhu vaona. Saka vari kuongorora vachere
vakwanisa havo kuti vakwanise kuvaona.
anachiremba vanga vachifanira kunge vaenda uyezve vanofanira kunge vaenda. Asi ndosingasiyana ndisonyatsotaura ndichikuti vachere zvavainyanyoda vanga vainyanya kuda kutoendeswa kuchipatara kutopiwa mubhedha, nokuti kurohwa kwaakaitwa kwainzi nana chiremba kunogona kuita kuti vaite kidney failure. So izvozvo magweta achiri kushanda kuti zvikanze kunge zvichiitika.
Panyaya dzakadai dzekuti vanhu vanoitwa kafira mberi kana kuti torture, inyaya here dzekuti vasungwa vanokwanisawo kuendesa vanenge vava torture vacho kumatare? Zvinofamba sei?
Ya, ndizvozvo. Ndirodine mutemo rinototaura mu-56 and 60 kuti pane nonzi personal liability kune avo vanenge vatocha kana kubata vasungwa zvisina kunaka. So yes, vanenge vasungwa vanenge varohwa vatochwa, angange ari mapurisa kana kuti anyone, anokwanisa kunge vachivaendesa kumatare dzemhosva vachikirima vanoti madamages.
Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaKelvin Kabaya vari parunare muHarare.
The Voice of America.
Kunyangwe kanzuru yeNational Arts Council of Zimbabwe iri kukurudzira kuti vanoita zvemitambo vanyorese sezvavanosungirwa kuita nemutemo, veNational Arts Council of Zimbabwe vanoti vakawanda vavo havasi kukwanisa kunge vachinyoresa. Mutoro wedu wenhau Pasimon Lovu anoti panyaya inotevera.
Vatambi nemasangano anoshanda muchikamu ichi vanonzi vanofanirwa kunyoresa neNational Arts Council of Zimbabwe kuti vakwanise kushanda zviri pamutemo. Vanonyoresa vanokwanisa kutenga mishina yekushandisa pabasa ravo rekutepfenyura yakaita semakamera, makeyboard nezvimwe pasina kubhadhara mitero pamabhodha. Mumwe mutambi Spilisiwe Kaikeni anoti hakwanise kunyoresa nekuti mari ino diwa yakawandisa.
Mari dzacho dzinotaurwa unenge usina teitsina mari dzacho. Also ina hasananzwisisa mabenefits.
Nyanzvi inongora nezvemitambo uye vachidzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vaudza Studio 7 kuti National Arts Council of Zimbabwe inofanirwa kushambadzira zvakanakira kunyoresa.
Kwete kungoti uyai murejiste, uyai murejiste, pasina chavanozowana kubva pazviri. Ngavaite kuti vaive nehomwe inobatsira maartists vawane chinovagutsa pakudyidzana neNational Arts Council.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Theatre Academy Valoid Nyikadzino vanoti kunyange mari dzinodiwa pakunyoresa dzichinetsa, kusanyoresa kuchikora mutemo.
Ndaingofunga zvine zvakakosha kuti munhu ega uzowanikwa uri papozishenio yakafanira yekunge wanyoresawo saidha kuregista mashandiro angaita uri mukati menharaunda kana munyika yeZimbabwe zvichinge zvichitenderwa.
Sachigaro wechikamu chezvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Dr Ngonizashe Muonwa vanoti vamwe vanoita zvemitambo vanotadza kunyoresa zviri pamutemo nekushaya.
Nokuti maartist emuZimbabwe chechikuru chavanonyanya kushaya zvezvekushandisa imari dzekufambisa, imari dzekugadzira mitambo yavo, imari dzekubudawo kunze vachinotsvagawo mari.
Mukuru wesangano reAground Africa vachitungamirawo chirongwa cheJevelika Dance Festival vaplot mako vanoti
kana tisiri kuita kuti basa ravo rinatsonzwike nyika yese, ipapo ndoona pane dambudziko nekuti vanowana mukana here vachibva kunzvimbo dzakaita seBinga, Ngai, Magwegwe, Nkulumani, Lowa Gweru, Sanyati nedzimwe nzvimbo.
Vachitaura neStudio 7, mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vati kunyoresa kune zvakawanda zvakunobatsira vanoita zvemitambo.
So tinokurudzira maartists ese kuti atsvage panenge paine National Arts Council office kana kuti awane madistrict offices ehurumende otsvaga munhu weMinistry of Sports, Recreation, Arts and Culture imomo kuti vakwanise kuregistwa neNational National Arts Council of Zimbabwe. Izvo zvinozoita kuti vakwanise kuwana mikana yakawanda yatiinayo ku National Arts Council of Zimbabwe.
Mutambi anonyoresa ega anobhadhara madhora ekuAmerica makumi maviri kana kuti $20. Vanenge vari chikwata vanobhadhara madhora makumi mashanu kana kuti $50. Masangano anomirira vatambi anobhadhara madhora mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti $250. Vanosimudzira zvemitambo vanobhadhara churu chimwe chete chemadhora nemazana masere nemakumi mashanu kana kuti $1,850. Uye masangano anoshanda akazvimirira ega muchikamu ichi anobhadhara mari inosvika mazana mashanu kana kuti $500. Mari iyi inokwanisa kubhadharwa iri mumazig. Mutemo National Arts Council of Zimbabwe Act wakadzikwa muna 1985 kuburikidza nedare reparamende uye ndiwo wakapa kuti paumbwe National Arts Council of Zimbabwe nechinangwa chekusimudzira vatambi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab nezuro chakauraya vanhu vasere, vamwe makumi maviri nevasere vakakuvara muMogadishu, guta guru reSomalia. Vanhu ava vainge vari kumahombekombe kwenyanza yeIndian Ocean. Vakarwiswa nenguva dzegumi manheru nechikwata cheAl-Shabaab, icho chatenda kuti ndicho chakauraya vanhu ava. Kurwisana kuri kuenderera mberi pakati pechikwata cheHezbollah neIsrael, uye Israel inonzi yabhomba marori anga achibva kuSyria achienda muLebanon. Kubva zvatanga kurwisana uku, mauto makumi maviri nemaviri ekuIsrael afa, uye vanhuwo zvavo makumi mashanu nevashanu vafawo. Kudivi reLebanon kwafa vanhu mazana mashanu nemakumi mana nevaviri kana kuti 542. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Mazvita Marowa, vanova ivo mutungamiri wekambani yeRukanda Pride inoshanda iyo iri muHarare. Asi vari mumwe akawanikwa iye achisarudzwa kuti ave pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young Leaders changa chiri muno muWashington DC chakapitwa svondo rino. Muzvare Marowa mumwe weavo vakasarudzwa kuti vaenderere mberi nechirongwa ichi kwemavhiki mana anotevera vari muno muWashington DC. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti zvakamira sei pari zvino pasi pechirongwa ichi.
Chirongwa ichi chinonzi Professional Development Experience. Ndakaiswa ku Deloitte muno muWashington DC. Chinotanga musi wa3 August. Chichipera musi wa31 August.
Mune muchitei pasi pechirongwa ichi?
Tinenge tichidzidziswa. We are to develop our professionalism, so tinenge tichidzidziswa mama areas atinonzwa se kuti tinoleka as a professional, as a director. So ndoma tinenge tichinyatso enhance, tichinyatso dzidziswa on one-on-one basis zvisiri zvemuclass like the fellowship.
Semu kana wechidiki uri kuona zvakakosha sei kuti umboramba uri kuno uchidzidza humwe hunyanzvi?
Ndinoona zvakakosha nekuti seni zvangu, Deloitte is a very big company. I company yakakura. And ndikadzidza how they do their systems, ma famisira vanoita basa ravo. Ndikadzidzawo zvakawanda zvinowedzera zvandakadzidza ku Mississippi kwandandiri ne fellowship. Ndona zvakakosha nekuti now ndane an added advantage even over vandandinavo for the fellowship.
Zvazviri nyore here kuti muzowana muchisarudzwa?
Ndinoona senyasha dzamwari nekuti it's the 1% of the 1%. Kuti upinde muMandela Washington Fellowship, it's 1%. And now kuti uzosarudzwa kuti unge uchiita professional development experience, it's another 1% of vanhu vese vanenge vasarudzwa. So ndinoona dziri nyasha dzamwari nekuti munhu wese akauya kufellowship iyi munhu wekuti chero ukataura naye unonyatsonzwa kuti munhu akangwara, anoziva zvaanoita and vari kunyatsorana mabhizinesis avo zvakanaka. So kuti nditi ndine zvandakaita kana kuti ndine zvandinogona kudarika vamwe, ndinenge ndichinyepa dzitongorowo zvadzo nyasha dzamwari.
Muri vangani zvizvarwa zveZimbabwe zvakasarudzwa uye zvakanotora vanhu vangani?
Vakatora 100 out of the 700 vemufellowship and paMozimbabwe mune 3.
Uri kuZimbabwe unoshanda nemadzimai here? Zvakamira sei nekuti tinoona basa idza muri kuita rematemwe ibasa rinowanzobatwa nevanhu vanhu?
Ndinoshanda nemadzimai, ndinoshanda nevana vane madisabilities. Ndinoita inonzi on the job training because I understand that mwe munhu anogona kunge achigona but asina the right skill. So ndinokudzidzisa ndikangoona attitude yako uri munhu anoda kudzidzira kushanda, maybe kuchikora hauna kunyatsoita wako zvakanaka, haisi strength yako, but uri munhu anoda kudzidza, anoda kushanda, and ndinowanzoshanda nevanhu vakadaro nekuti I hire for attitude, not for skill. Ndinozokudzidzisa wapa basa nokudzidzisa kuti zvinhu zvedu tinoda kuti zvifamba sei because I believe in giving everyone chances.
Tinoona kuti mamwe madzimai angange akakutarisa vanoti ndingazvigona here zvakaitwa izvi nemumwe mudzimai anenge inini, unovati chii?
Ndinovati kana ndakazvigona newe unozvigonawo nekuti kune vakatozvitawo before inini, now ndazviitawo, so there is someone else who can still do it after inini.
Vamwe vangati mari havaisi kubatika, vozvigona sei vasina mari yekutanga mabhizinesi?
Mari haisiyo inonyanya kutanga business. Chinowanza kutanga business usually ndinoona sekuti ukava ne the right skill, ukava ne the right market, ukamarketa maproducts ako, unokwanisa kuwana, like inini zvangu handina kutanga business rangu ndine mari. Ndakatanga nemunhu angane skill, vandashandisa social media to market zvaaigadzira. Saka ndaiti ndakapiwa deposit yotoishandisa kune my partner who had the skill as cost of production, and then the balance would be my profit. Ndobva ndamaaccumulata kusvika tazogrowa kambani kunge tave patave nawo.
Vanenge vachida kunzwa nezvamuri kuita kana kunzwawo kuti ungavabatsira sei, unhu vanokuwana ipapo?
Inini business line rangu noti +263 778 812 783, and ndinowanikwa pasocial media maplatforms ese is Paula Mazvita.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro na Reverend Preston Majoni vekereke yeUnited Methodist Church, tichitarisa bhuku ravo ravakanyora rinonzi Rediscovering Deep Hope Against All Hope, iro vanoti rakanangana nekutarisa mararamiro anoita vanhurume. Regai tinzwe kubva kutsime. Tinogamuchirai muchirongwa chedu Reverend Majoni.
Zvakanaka. Ndinoshanda ndiri kuMarange District. Ndiri Station Chairperson paMarange Mission Center. Zvakare ndiri Connectional Ministries Director weMarange District. Ndiri zvakare Co-Chairperson weZimbabwe East Annual Conference muUnited Methodist Church. Co-Chairperson weConnectional Ministries. Bhuku randakanyora Bakapata ichekuti rediscovering good hope against all hope. Mukati mebuku iri ndakanga ndiri kutarisa mararamiro atinoita isu sevanhu zvikurusa takatarisana nechinhu chinonzi tariro kana kuti hope. Mubhuku iri ndakanga ndiri kutsanangura zvikurusa tichibata nyaya dzinosangana nevanhu mukurarama. Kunyanya mukatarisa muZimbabwe mune masuicide cases akawanda ari kuitika. Vazhinji vari kutora upenyu hwavo nekuda kwekuti vanenge vasisina tariro. Of particular interest ndakanyanya kubata kutarisa kunyaya yevanhurume kuti chinozoita kuti vanhurume vasvike pakuzoita suicide imwe yacho inyaya yekuti vanenge vasina wekutaura naye. Pamwe pachona munoona kuti sevanhurume takakudzwa TV kuti unzi murume kwaye murume chaye haafaniri kuchema, anofanira kushinga sekutaura kunoita kuti kufa kwemurume kubuda hura. Saka bhuku iri riri kuya zvakare richinobata mamwe maissues ari kuitira mazuva ano ane chekuita nemarelationships nevanhu anonzi nevakomana vechidiki muchovo. Patinenge tiri kutarisa zvakare kuti vanhu vanenge vari kuita kutadza kunzwisisana mukuwanana kwavo, mukufambidzana kwavo, vosvikira pakuzozvitorana upenyu hwavo nekuda kwekuti vanenge vasisina tariro. Saka bhuku iri tinenge tiri kutsanangura kuti yes, ungasangana nezvinorema muupenyu hwako asi unokwanisa kuwana tariro nekuti ugone kuti hapasi through machallenges aunenge uri kusangana nawo mukurarama kwako.
Chii chakakusundai kuti musvike pakunyora bhuku irori, Reverend Majoni?
Ndingati mubhuku rangu iri ndakarinyora ndichitsanangura maexperiences andakasangana nawo inini pachangu nekuti ndingatarisa kuti chapter imwe neimwe ndinenge ndichitaura mareal life experiences andaisangana nawo. Ndaiona kuti mukurarama kwatiri kuita kazhinji kachona vanhurume tikange tasangana nematambudziko hatikwanisi kuita shiya dzekutaura kwandaita. Ipamunoona kuti vanhurume tinopedzisira takuenda kumabhawa tichienda kunoita iyeya vanoti substance dependence iya chikonzero nekuti tinenge tisina tariro.
Inenge ichibva kupi tariro?
Tariro yandakanga ndiri kunyora nezvayo mubhukumu ndaitarisa ndichitarira pakuti pane yatinoti biblical hope inova tariro yatinowana kubva mukuerenga magwaro matsvene amwari. Iyoyoyo inosimbisa munhu munguva yekunge ashaya tariro. Zvakare tinei tariro yatiri kutarisa zvakare tichiti ukatarisa mune zvakanaka zvawakaitirwa namwari zvaachakuitira mapromises amwari muupenyu hwako anokupa zvakare kuti uve netariro. Uyezve ukava nerubayiro rwako rwange rwakasimba pana Jesu Kristu tariro yako inokwanisa kuti igone kukunda kana nyange wakatarisana nematambudziko akadini mukurarama kwako.
Vanoda kuwana bhuku iri vanorivana kupi, Reverend Majoni?
Bhuku iri richazenge richilonchwa musi wa 7 September St. Peter's kwamutare kuUnited Methodist Church, zvakare musi wa 28 September muHarare. Asi vanenge vachizoda kunge vachiwana makopi emabhuku aya pari zvino vanosunungukawo kundibata panharembozha yangu +263 773 064 172.
Aiwa, ndinotenda zvikuru Reverend Majoni nekuwana nguva yekutaura nesi muchirongwa chedu.
Mazvita zvakanyanya, vakandimiri.
Manga makateerera kuna Reverend Preston Majoni wekereke United Methodist Church muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neAfrica, muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Musimboti mukuru mukudyidzana mune zveupfumi pakati peAmerica neAfrica wanga uri African Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA. Vakadaro gurukota zvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken mumashoko avachangobva kutaura nguva pfupi yadarika. Vablinken vakati kuburikidza nekubvumidza zvigadzirwa zvinobva munyika dziri musub-Saharan Africa kupinda muAmerica pasina kubhadhariswa mitero. AGOA yabvumidza vanamuzvina bhizimusi kuwedzera mikana yekupinda mumisika mitsva kuitira kukudza mabhizimusi avo. Vakati yaunza zviuru nezviuru zvemabasa akanaka munyika dzavo dzose, kubva kuPortland kuOregon kusvika kuPort Louis kuMauritius. Vakati AGOA yabatsira makambani kuwedzera mikana yemabhizimusi avo nekusimbisa nzira dzekufambisa zvinhu kuitira kuti vatengi vabatsirike kuwana zvinhu zvinotengeka uye zvinhu zvakagadzirwa nenzira itsva. VaBlinken vakawedzera vachita America inotsvaga kugadzira mikana iri nani inobatsira mabhizimusi munyika dzavo vose, inotsigira vashande vavo nekuchengetedza zvakatikomberedza mune zvose izvi. Vakati makambani akazvimirira oga anofanirwa kushandwa nawo mukuona kuti zvose izvi zvabudirira. VaBlinken vakati ndiko kusaka kumusangano weAfrican Leaders Summit vakazvipira kuwedzera kushanda pamwe kwavo nemakambani akazvimirira mune zvose nekudarika AGOA. Kubva ipapo vanga vachishanda pamwe chete zvakanyanya nevamwe vavo muhurumende yeAmerica yose mukubatsira kusainiranwa kwemazana ezvibvumirano zvitsva nemakambani akazvimirira pakati pevemabhizimusi muAfrica nevemabhizimusi muAmerica. Zvibvumirano zvose izvi zvinokosha mari inodarika mabhiriyoni 10.6 emadhora. VaBlinken vakati chimwe chinokosha chiri kubatsira kukura kwehupfumi nekuvhura nzira yekukura kwemabhizimusi mupasi rose nemudunhu reAfrica rose kuvepo kwezvivakwa zvakanaka. Vakati mumakore maviri adarika, America yaisa mari inosvika mabhiriyoni 72 kana kuti $82 billion yakananga kukudza nekuwanikwa kwemasaisai nemakombiyuta mudunhu resub-Saharan Africa. Vakati vakaisawo zvakare mabhiriyoni 3 emadhora ekuwedzera nawo libido corridor, mukana wekufamba nawo uyo unobatanidza Angola, Zambia neDemocratic Republic of Congo kuburikidza nekuvaka nzvimbo dzekusvikira zvinhu mumvura nemabhiriji nenjanji nemigwagwa nemasaisai eindaneti anokasika kufamba nemhando dzemoto dzisingasvibisi mweya wekufema nezvekurima. Vachiti zvese izvi zvakagadzirwa nenzira dzinovhura mikana yekukura nemaindastiri akakosha ari mumativi enzira yekufambisa zveupfumi yakakosha iyi. VaBlinken vakati pamwe chete America neAGOA zvinoramba zvakazvipira kuenda mberi nekuvaka nharaunda dzakaenzana dzine budiriro dzakagadzikana uye dziine mikana kumunhu wese. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica mukudyidzana kweAmerica neAfrica. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Simba Bora yarwa Yada 1-0 zvichireva kuti ndiyo yabva yaenda panhongonya yeCastle Premier Soccer League. Mune mumwe mitambo, Ngeze Platinum 0, Green Fuel 0, Chicken Inn 1, Manika Diamonds 0. Kuchituo Herentals yaita Mangange 0-0 neZPC Kariba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Munyori mukuru wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaRobson Chere, vanonzi vanogona kunge vakakuvadzwa itsvo pavakaitwa kafiramberi nevasori. Hurumende iri kuramba ichiti pane vanhu vari kuda kukonzera mvonga-mvonga paanenge poitwa musangano weSADC, kunyangwe isiri kupa umbowo hwakati tsvikiti. Simba Bora yave kutungamira makwikwi egungano reCastle Premier Soccer League mushure mekurova Yada 1-0 nhasi. Vateereri, kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokonekai nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu mazuva ose. Iko zvino ndokusiyai mwina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.